Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 3 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANUPF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai Bona Mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobudavo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa vati VaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare More Blessing Ali vakanga vapambwa nenhengo dzeZANUPF, kunyange hazvo pakazobatwa vaPayasi Jamba Mukandi avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti VaScala vave nemwedzi 11 vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $600 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala vaHarrison Ngomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti VaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva obstructing the course of justice. Atazodzoka masikati pano po sentence vabva vapuwa fined ye $600 kuAmerica. Vanofanira kubhadhara nomusi wa 5 May 2023. Kana vakatadza kuita izvozvo vachagara mutirongo kwemwedzi inokwana kuita mutatu.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tanzi tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru High Court nokuti VaScala havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaiti vacho kutanga chechipindi nemutongo wacho uriko. Vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaiongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita VaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms dzatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable VaScala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo VaScala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable VaScala, which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferefetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa kana awanikwa asina unongosunungurwa saka kuferefetwa munhu wese unogona kuferefetwa kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferefetwa asi kana wakangochena wakachena vanoti mushonga haubati pasina ronda
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepambwa kwamuzvare ali vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau, zvichiteera zvakaburiswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino, sangano reReporters Without Borders rinoti, vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti, mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo, uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Mucheiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life, uye kusungwa kwemutori wenhau opo uchingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa vakapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka remedia institute of southern africa vatavani moyo vati muzimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe vakange vachirohwa vachimbunyikidzwa vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Muhlanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa, ndichitarisa makora pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka 4.
Muzvare chengeto chidhi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume. Nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzirwa uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangutya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wokushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera hwaibatawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube.
Tirikuona kuti kune vanhu varuhurumende varushidzira majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore, uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzwa kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi haasi emunhu asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeye vaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri technically zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counterclaim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counterclaim. Mucounterclaim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ii chokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndo zvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo nezvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo, tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta ravaSimba Chikore vafungai Chimwamurombe.
Vakwanisa kutambira mashoko akati nemurume wavo vaChikore vachitsanangura zvavari kudavo sezo inenge airi pakati maatare edzimhosva hatina zvizhinji zvakandataura asi ndinengoda kutenda kana kugamuchira zvimabato avana pamutemo maitiko evane matsamba vanenge vachitarisira zvavanopindirawo anova matsamba atogadzirisa
taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo
nyangoti zvizhinji zvichabuda pamatsamba tichanyora kudare asi pane zvinoga munotoziva umene zvipo zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozikana usi zvamaziira handitsanangurei mashoko mazhinji enyaya iyi kungari padambo redare zvichabuda pamashoko atapindura namai
saka kana mati mapuwa mapepa mune mazuva mangani ekuti munge mapindura
mazuva anoita gumi nofanira kunge taendesawo mumbiro yamai chikore nakare
tine urombo vafungai chimwa murombe igweta ramai chikore uye vamatsikidze ndivo gweta ravasimba chikore kuti tizewo nyaya iyi tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba
zvinokashamadzao kuti munhu umweche anoita propati yakadaro kana kuti murimuchiina propati yakadaro hatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava kwambobayirwa uchitupa vachishanda apo vana vezimbabwe vachitambura ndivo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori hapana mukwa vakamboshanda vanhu ivavavo saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba hamusi kushanda nesimba asi vachidira nyika ipfuma yenyika yese yatiri kuona iyoyo yakubuda pachena
asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwatumwawo nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano
nyange munhu ukashanda munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumi hwakawanda zvakadaro mushandiro uye nyange upfumi kwachiko koko unenge uchibhadhirwa mari vanhu vaingopuhwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo vakuru vakati chine mani munje hazvifambisi inoda kuti vanhu mavari acho vazoonekwa havozviona manje kuti vanhu vazhinji teikunzi shandai nesimba shandai nesimba but ivo havashandi nesimba kungomuora usvisi hwenyika
pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo makumi maviri nerimwe chete zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi
zvishamisiba izvi nekuti vakuru vakuru vezvimatumiro zvenyika iva vane upfumi hunosemesa iye zvene nyango kanzi kukaitwa yamaongororo yekuti vanhu vane minda nengani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatiwo neminda muprovhinsi yege yega kana kuti mudistrict yega yega vanenge vaine minda yakafanana nei kana kuti upfumi hwevhu munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka izvi hazvishamisi
vaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni gumi nemashanu vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitisa hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhani avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muchanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan kunyanyanya madzimai nevana vatoti izvo vachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatidza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kumabasa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisa nava vakanga vapuwa kuomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro wekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisi simba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa puti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsvete.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti varamba vashandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashoma nene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzi gutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazin yavari kutengesera makari muSouth Africa. Vanyakujara avo vakaberekerwa kwaChihota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi weMagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvizvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riri pendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigere ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yaChibhozi, chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turu ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaoti aiwa izvi zvakanaka zvino kuna kutipo ramangwana rakanaka.
Tinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin. Musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko ndingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yeGamazin orogramma koti yemukati, ndewekuti Gamazin inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu oro makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva uzoona akufunoka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa patinogadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino urongo hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasi tova neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yeGamazin.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yeGamazin, because vazhinji vari kufarira pendi iyi specially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chishuwo chekuti tiendeso kunyika dzakasiyana-siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and Grammarcourt.
Mune urongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine urongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kuzwa kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChihota. Mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or Grammarcourt. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazin, ngatishandisei Gamazin neGrammarcourt pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kutibata vanokwanisa kutivhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue, Boksburg. Vanokwanisa kutibata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Grammarcourt Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day, uye kuwanikwa kwavajobscala vaine mhosva Vateriri, tashuka kumagumo, chirongwa chedu chanasi. Anoko ni kaini mfaro ndinu enyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndoku siya mina ntunga mili nkomo, muna uze, isindebele.
Soku isika atisenda baku VOA ndebele.